Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akananga vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 22, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva rechina pasina munhu afa nechirwere cheCOVID-19. Asi nyanzvi dzoyambira vanhu kuti vasavarairwe. Vaive mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo voradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voenderera mberi vachiita misangano kumatebeleland. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro nyika yakapinda muzuva rechina pasina munhu afa nechirwere cheCOVID-19. Vanhu vafa kubva gore rapera vachingori zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, kana kuti 4699. Vanhu vapfumbamwe vakabatwawo nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nematatu ane mazana matanhatu nemakumi mana nemanomwe, kana kuti 133,647. Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana mashanu negumi nemumwe, kana kuti 511. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi manomwe nechimwe nezana nemakumi mashanu nemanomwe, kana kuti 3,671,157. Vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe zvine makumi mana nemanomwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nematatu, kana kuti 2,747,693. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuti inyatsoshanda zvakanaka. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere ichi munyika, Dr. Agnes Mahomba, vakaudza Studio 7 kuti chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi ava nhomba panopera mwedzi unouya. Asi vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvinogona kutora makore akawanda kuti vanhu mamiriyoni gumi vabayiwe nhomba muZimbabwe.
Kana iri programu yokubayiwa kwenhomba kwevanhu muZimbabwe, zvinotaura kuita mahombwe chaiwo. Hatisviki matargets edu atoda kusvika okubaya vanhu 10 million by end of December. Hazviitiki. Zvinototitorera makore maviri kana matatu at the rate yatiri kubaya nayo kuti tisvike 60% of the population yatakatargeta sehurumende. Hurumende haisi kuita enough kumotivata vanhu.
Semaonerenyu, zvii zvinoda kuti zviitwe?
Kuti hurumende imotivate vanhu, pane zvinhu tu zvavanofanira kuita. Messaging yavo inofanira kuconcentrata panyaya yekuti izvo how safe is the vaccine. Vaccine haisi kuitisa maside effects here. Vachiresponda kunyaya dzinobuda pamaWhatsApp dzevanhu vari kunzi vaita maadverse events anokonzerwa nenhomba. Dzimwe nguva zvinenge zvisiri zvechokwadi, but zvinoda official investigation nekuresponda zvakanaka. Number two, nyaya yeefficacy. Vamwe vanhu vakabayiwa vari kurwara, hurumende must be up front. Vakamira vachidefenda nhomba yavo, vachitiudza kuti izvo sei vanhu vakabayiwa vachirwara
vanenge vachiita sei,
vachitipa manumbers acho kuti iri kushanda zvakadini. Ndo messaging iri kudiwa iyoyo, kwete messaging yongotiudza kuti nezuro kwakafa vanhu zero. Tinozviziva kuti izvino tiri paresting phase, but fourth wave ichauya ende ichatikwatisa kana tisina kunge tabaya vanhu vakakwana nhomba iyoyi. So messaging ngaichinji.
Nyika yatarisanawo nemazororo akakosha zvikuru rekisimusi neregoredzva. Pane matambudziko akaita sei apa kana vanhu vasina kubayiwa nhomba?
Isu kuno tiri concerned ndezvinoitika ku South Africa, Botswana, Namibia, Mozambique nedzimwe nyika dzakatipoteredza. Nguva ino ye Christmas inguva inotyisa zvikuru. Danger zone kwatiri nokuti vanhu vakawanda vanokuva kuya kumusha kuzodya Christmas. Vanobva vakatakura pasoro dzakawanda dzinodiwa, asi vanhu vakatakura iyoyi COVID-19 futi. Zvatakaona last year, chikaputika chirwere, second wave yedu, yakakonzereswa nevanhu vanga vabva kuSouth Africa mainly and so forth. Saka inguva yekuti tisimbise matano ekudzivirira utachionawo. Hurumende inasa kusimbisisa masocial measures, isimbisise vaccination, isimbisise nyaya dzekusaungana-ungana kwavanhu during this time. Ngatiregei kuti kana term resting phase torelaxa, nokuti that is when catastrophe will strike.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera, vanova munyori anoona nezveutano mubato rinopikisa reMDC Alliance, vari parunare kukwekwe. Vaive mutauriri webato reZANU-PF uye vaimbova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo varadzikwa kumarinda eHeroes ekaNhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvigwa kwavamoyo, vamunangagwa vati nyika yarasikirwa negamba nemunhu aifarira basa nenyika yake. Vati unyanzvi hwavamoyo zvikuru sei munyaya dzekufambiswa kwemashoko wakabatsira hurumende neZANU-PF pakuzvidzana nedzimwe nyika, pamwe nekuti munyika muve nerunyararo.
We have lost a true patriot, an astute and a rare breed of spokesman and a pan-African voice. He was a man who articulated with clarity the mission of our party and our government with regards to uniting the nation.
Tarasikirwa nemunhu aida nyika yake nemutauriri aiva akachenjera, munhu aitaura pachena zvido zvebato nehurumende yedu.
Vatsanangura mushakabvu semunhu aive akazvininipisa asina utsinye uye aida kuti vanhu vabatane, vachiti unhu hwavo ndihwo hwakaita kuti vawane zvigaro zvepamusoro mubato pamwe nemuhurumende. Vamunangagwa vatiwo kunyange hazvo vamoyo vaishanda pedyo nevatungamiriri kubvira kuhondo yerusununguko vainge vasina unzhire kana uori.
His career was informed by hard, honest work and his unflinching loyalty to the nation and not driven by the pursuit of promotions or holding senior portfolios in the public service. This trait must be emulated by bureaucrats and the public servants.
Aiita basa rake nemazvo, haasi munhu uya aimhanyira zvigaro. Unhu hwake hunofanirwa kutevedzwa nevashandi vese vehurumende.
Vamunangagwa vatiwo zvakakosha kuti munyika mugare musina mhirizhonga, pave nerunyararo nekubatana sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna 2022 na 2023. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemabi elections gore rinouya kuzadzisa nzvimbo dzemakanzura nenhengo dzedare reparamende dzakafa kana kudzingwa basa. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato redemocratic party Dr. Uraya Izembe vaudza Studio 7 kuti havabvumi kuti vamunangagwa vari kurevesa kana vachiti vanoda kuchengetedza runyararo pasarudzo dza 2022 na 2023.
Kumatibeland North vachamisa vakaenda vakanorwiswa zvakare, vachibvako iko zvo tiri kuona kuti Matibeland South mavava mavakurwisa zvakare. Saka zviri pachena kuti mavara anga achirehwa navamunangagwa ndenhema.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vafaniri kungotaura chete asi kumisa mhirizhonga nekuranga vanoiita.
Uyezve vange vachiita zvichaerakirwa kuratidza kuti hakusi kungotaura nemuromo chete.
Achitaurawo pakuradzikwa kwemukoma wavo, vaIsaac Moyo vati Mushakabvu aive mutungamiriri akanaka mumhuri pamwe nemuhurumende, wese mhuri vachaumba sangano kana kuti trust yekuti vaite zvirongwa zvebudiriro nezvimwe zvaidiwa nemukoma wavo.
Umtala SK spoke of several development projects that were dear to his heart, and as a family we believe it is incumbent upon us to pick up the baton and see his vision come to fruition.
Mudhara SK aiva nemaprojects akawanda avaida kuita, saka isu taona zvakakodzera semhuri kuti tizadzise zvido zvavo.
Vamoyo vakazvarwa musi wa 1 Gumiguru muna 1945, vakashaya musi wa 14 mwedzi uno kuchipatara chematadei kuvulawayo mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Mhuri yavo yatenda hurumende nekuvarapisa kuzvipatara zvepamusoro kuSouth Africa, India nemuno. Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzirawo veruzhinji kubayiwa nhomba yekudzivirira utachiwana hweCOVID-19, vachiti nyika ine nhomba dzekubaya vese vanoda kubayiwa.
I urge those who are yet to be vaccinated to get chungwat.
Atifanire kurivara uye ndinokurudzira vese vasina kubayiwa kuti vanobayiwa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa vari kuenderera mberi nemisangano yavo mudunhu reMatabeleland, kunyange hazvo vari kumbokanganiswa kuita misangano yavo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri webato reZANU-PF uye mapurisa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakamboti vaChamisa vari kurambidzwa kuita misangano nevanhu vavanoti havadi kunzwa zvavanotaura. Asi veMDC Alliance vanoti mashoko aya ndeemugotsi matsuro. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi, mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaOstalo Siziva.
Kuvenyika vanhu vetinopishamisa vafamba Matabeleland yese tichamba neMatabeleland North sokuMatabeleland South. Wakagamuchirwa neruzhinji rwemacommunity leaders nevanhu munharaunda tafamba mavillage nosvika 62 kubva patakatanga kuedu kuno kuMatabeleland tafamba more than 10,000 kilometers kuno kuMatabeleland chete tichisangana nevakuru venharaunda tichisangana nezvara zvevanhu vati kutaura navo kubva kungai kupinga kucholocho kugwara kumatopo kubulili mangwe. Nyaya iri kubuda ndeyekuti vanhu vekuMatabeleland vari kutaura nyaya yekutanga yedevelopment isiri kufambisa mushe muno muZimbabwe nenyaya yemarginalization. Pane nyaya dziri kunetsa, nyaya dzemalanguage, vanhu vari kureza nyaya yekuti su kutigadzire nyika tinofanira kuremekedza malanguage dzevanhu vese sezviri muconstitution. Nyaya yebudiriro vanhu vari kushaya kutoita senyaya yemabasa nonyaya dziri kubuda nyaya yepoverty namo vanhu vanoona nenyama in this part of Matabeleland. Of course pane nyaya dziri kunetsa togadzira sei magenocide and violence yakaitika mumakore akapfuura gukurahun vachipa mazano because iyi yatikuita mainterface nguru achitaura nevakuru venharaunda aonesa kuti nyika kana taakuda kugadzira Zimbabwe inofanira kufamba sei. So ndiyo nyaya dziri kuuka chiri clear chataona kunoka again kuMatabeleland yekuti nyaya yekuti ngaapinde mukomanda yapinda muvato.
VaChamisa vari kuti iZimbabwe itswa iri kuuya, zvii chaizvo zvamungati muri kuzviona kuvanhu vamuri kusangana navo zvinoita kuti muve nevimbo yekuti ishanduko iri kuuya?
Chiri kunyatsobuda muvanhu inyaya yepreparedness kuti tiende musarudzo. Hatisati seMovement for Democratic Change kubva 99 tapinda mulevhera in terms of nyaya yeelection preparedness because pese vechidiki ukanyanyoona mavhidhio edu mayouth vari kunyanyobuda vechidiki vane ma18 vari kubuda vachitaura nyaya yekuti mukomana dai apinda kutione mabasa. Saka izvozvo zvinoratidza kaatiekuti vanhu vagadzirira kuti tore nyika.
teedzerwe mutauriro webato reMDC Alliance vaOstalo Siziva vachitaura vari parunare kumatovo namutungamiri Nkomo weStudio 7. Kuzeyanya ii, Tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander.
Nasi taita musangano nehurumende tichitarisa zvanga zviri paagenda pedu. Zvanga chisanganisira nyaya yebonus, nyaya yecost of living adjustment. Nyaya ye scheme government inonzi James ne nyaya ye pension fund. Nyaya ye bonus tafara zvikuru uye tatambira zvaitwa nehurumende nemufaro mukuru. Nyaya yekuti gore rino tose tiri kupiwa bonus mwedzi mumwe chete muna November.
Munotarisira kuti vanhu vanenge vapiwa bonus iri rini chaizvo?
Musi wa 30 munhu wese achenge awana bonus kusanganisira masectors ese nevese vanoshandira muhurumende. Izvi zvinhu zvataona zviri zvinhu zvinokudzwa zvikuru nokuti mamwe makore ese vaiti pamuzvidimbu zvidimbu masectors vamwe vaipihwa muna November, December vachistaga kusvika kuna January, dzimwe nguva yaitombosvika February. Saka izvozvo tazvitambira nemaoko maviri. Uyezve tanzi bonus regore rino richabhadharwa riri maUS dollars.
Izvi zvinorevei?
Zvichireva kuti mabanks ari kutarisirwa kuti anofanira kupa vanhu hard currency, kwete zvee zvokuti vanoti vanozokonveta. Aiwa, kazhinji hatinyanye kuashandisa, saka mamwe acho anga asingashandiswa anga dormant. Saka tanga tichishushikana zvikuru kuti kana mayusa iwaya apinda hatizoone here mabhenki akashamira kuti azotora maservice charges kubva patakapedzisira kushandisa manostro accounts edu. Saka tanzwa kuti hurumende ine urongwa hwayakaita nemabanks kuti hapana macharges achazochajwa maservice charges nemabanks achidzokera kumashure. Tazokurukura zvenenyaya yecost of living.
Matenderana kuti kudi apa?
Hurumende yanga ichiti cost of living zvinhu zvokuti vari kuona homwe yavo vachiona sekuti mari iyoyo inogona kusakwana. Asi tazotsananguravo kuti aiwa isusu tinoda cost of living muna December umu.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo vanhu vakawanda muAmerica vari kutarisira zororo rekutenda kana kuti Thanksgiving kuti vafare nehama neshamwari, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuramba dzichivakurudzira kuti vabayiwe nhomba yeCovid-19 uye kuti vose vane makore anotangira pagumi nemasere vabayiwe nhomba yechitatu yeCovid-19. Vanhu vari kutarisirwa kuti vanenge vachifamba-famba zvakanyanya pazororo rakakosha iri, zvotyirwa kuti zvichapa kuti chirwere cheCovid-19 chitangezve kupararira zvakanyanya. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica pakurwisa denda iri, Dr. Anthony Fauci, vanoti vanhu vabayiwa nhomba vanokwanisa kusangana nevamwe pasina dambudziko, asi vakati vamwe zvikamu 26 kubva muzana vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 vari panjodzi yekutapurirwa chirwere ichi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu vemuBurkina Faso neZuro vakaratidzira kumucheto weguta guru renyika iyi reWagadugu vachida kuvharidzira motokari dzemauto eFrance kuti dzisadarike nemunyika mavo dzichienda kunorwisa vanopfurikidza mwero muNiger. Vanhu vanosvika 200 ndivo vairatidzira. Mutauriri wemauto eFrance akaudza Voice of America kuti motokari idzi dzakatakura zvombo uye zvimwe zvikwanisiro zvekubatsira mauto ari kurwisa vanopfurikidza mwero. Asi vari kuratidzira ava vari kuti zvombo izvi zviri kupiwa vakapandukira hurumende yavo, izvozvo pakuti munyika mavo musagadzikane. Hapana umbo wekuti France iri kudyidzana nevakapandukira hurumende yeBurkina Faso. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzirikukurudzira vanhu kuti vaende kunovhenekwa chirwere cheshuga sezvakakurudzirwa navana chiremba, apo Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika musi wa14 Mbudzi mukucherechedza zuva rekupa vanhu chenjedzo yechirwere ichi. Sangano rinoona nezvezvirwere zveshuga pasi rose reInternational Diabetes Association rinoti muAfrica vanhu 60 kubva muzana vari kurarama nechirwere cheshuga asi vasingazvizive. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Munhu akabatwa nechirwere cheshuga anenge otarisirwa kuti anwe mushonga kweupenyu hwose. VaMatthew Chandaengerwa vane makore 63 vanoti vakabatwa chirwere cheshuga muna 1987 uye hazvizi zvinhu zviri nyore kurarama nacho.
Mishonga inoti dhurei kuiwana nokuti handizive kuti izwi ratingashandise muchishona nderekuti, but i-chronic disease kureva kuti chirwere chinoramba chiripo. Saka nokuti chirwere chinoramba chiripo unofanira kutoramba uri pamushonga. Saka zvinoitika mai ndezvekuti unotofanira kunge unotori nebhajeti mwedzi wega wega wekuti uwane mushonga iyoyo. Toenda panyaya dzekudya. Vanotaura vachiti toda kuti mudye zvinhu zvine zvisina kutsetseka, zviyo, munga, mavegetables nezvakadaro izvo. Izvozvozvo zvinodhura.
Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seicho, kuoma mutezo, kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ava bofu. Vachandengerwa vanoti vaveo nedambudziko remaziso.
Ndichidhiraivha manheru ndiri kuona chidzimira, saka ndaakutoda kuti ndiende kunoitwa operation.
Vachandaengerwa vari kukurudzira hurumende kuti ibatsire vari kurwara nechirwere ichi nekuti mishonga yacho inodhura. Izvi zvatsigirwa nemutori wenhau Vanessa Gamchirai Gonye anoraramawo nedambudziko reshuga iri.
Kurwara nechirwere cheshuga munyika munomu itori chalenji hombe chaiyo. Kubvira kumushonga, mushonga wacho chaiwo unodhura kana uchibaya insulin. It's either iwanike, especially kumagovernment hospitals, insulin haisikuwanika. Ndokwa yakachipa. So it's either uiwane kana kuti unonotenga kufamasi. Kufamasi kwacho, the price can be anything from around $8 to $15 per vial. And sometimes kune vamwe vanoda mavials 2-3 per month depending nema units avanobaya per month.
Pa Bernard Musarurwa vakabatwa nechirwere ichi muna 2008 vari kukurudzirawo hurumende kuti ibatsire kutenga mishonga yezvirwere zvisingarapiki pachena.
Kana usiri pa medical aid zvinhu zvinenge zvichitorinetsa kana kutorema kuti unowana sei mushonga iwoyo.
Kozvi zvingaitwe kudzivirira chirwere ichi? Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanova munyori wezveutano muMDC Alliance vanotsanangura.
No recommend kuti vanhu vaexercise a minimum of 30 minutes pazuva. Vanhu vanofanira kudya diet ine atinoti macarbohydrates mashoma. Carbohydrates tiri kutaura zvinhu zvakaita sana sadza, vana rice, mapotato nezvimwe zvakadero. Iyo shuga pachayo inotengwa musitoro iri shuga haina kunakira vanhu, ngaive shoma mudiet. Madrinks akafanana nemakokokora ane shuga yakawandisa. Vanhu vakafutisa vatinoti obese vane machances akawanda ekubata chirwere cheshuga, okudevelopa chirwere cheshuga.
Kunavo vatova nechirwere ichi, vamadzorera vanoti zvakakosha kuti vadye zvine utano. Imwe nyanzvi mune zveutano Amai Rudali vanoti kunyange chirwere ichi chichibata vakuru, kune vamwe vana vanozvarwa vaine chirwere ichi inonzi type 1 diabetes. Hamai Ali vatiwo chirwere cheshuga chinokanganisa nhengo dzakawanda pamuviri.
Maziso awo anobva kazhinji kazhinji anofa. Makidhinzi achashande muchandiro wawo chaiwo chaiwo. Chiveve mumaoko nekumakumbo futi. Kuvanorume chirwere cheshuga chakashata nhengo yavo haizonyatsoita zvakanaka.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Vachitaura kuchivhu pazuva rekucherechedza zuva iri svondo rapera, gurukota rezveutano Dr. Constantino Chiwenga vakati hurumende ichaedza kuti iwanise vanhu mishonga yechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, vatsigiri vemitambo yenhabvu vakadzoka mudzinhandare neuwandu hwavo mukupera kwesvondo mushure mekumboramwa nemhaka yemubhadharo wepagedhi. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri vemutambo uyu vakaita chipitipiti kupinda mudzinhandare kuna mitambo yenhabvu mushure mekunge vePremier Soccer League vadzikisa mari yepagedhe kusvika pamadhora matatu. PSL yakanga yati vanhu vabhadhare madhora makumi maviri ikazodzikisa kusvika pamadhora gumi, asi vatsigiri venhabvu vainge vachitsika madziro. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti zvinofadza kuona veruzhinji vachitsigira nhabvu seizvi.
Takakurudzira isusu vanotitevera kuti vaende vachinoona bhora. Mukatarisa nhabvu yatambwa pakupera kwevhiki ino yechibukwi, munoona kuti zvo paita mushanduko yekuti vanhu vaakuenda vachibhadhara kuti vaone bhora. Saka mumazuva ari kuteera ndichatoona vanhu vachizara kudzinhandare dzenhabvu.
Vamwe vatsigiri vakanonoka kuuya kunhandare pamutambo weDynamos neFC Platinum vakadzodzeserwa kudzimba dzavo sezvo pachingobvumirwa vatsigiri zviuru zviviri nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Mutambo wemugovera pakati peCranbourne Bullets neNgezi Platinum Stars wakakwezva vanhu zviuru zviviri sezvakatarwa nemitemo yeCOVID-19. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanove zvekare sabhuku wekwaChirumanzi vanoti vachitarisa upfumi hwenyika madhora matatu ndiwo chaiwo anokodzera.
Tiketi rinopindwa munhandare kana Leicester ichitamba neManchester United ndiwo rotobhadharisa futi vanhu mari Herentals ichitamba neFC Platinum. Hazvienzane nekuti upfumi humuno hwakasiyana neupfumi hwekuEngland. Saka tinofanira kutarisa kuti upfumi hwemuno hwakamira sei, chii vanhu vanokwanisa kubhadhara mari. Ndosaka muchiona kuti pakanzi $3 vanhu vanokwanisa kuita sei kuona nhabvu munhandare. Ndo purize mutengo wakanaka iwoyo.
Asi vamwewo vari kuti madhora matatu azonyanya kuita mashoma veruzhinji vakabhadhara nemari yemuZimbabwe sezvakatarwa nebhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Asi mutambo wanezuro hauna kuzopera zvakanaka sezvo vatsigiri veDynamos vakapinda munhandare vada kurova mubati wepembe vaBrighton Chimene vachivapomera mhosva yekukundikana kuita mutongi gava. Mapurisa akatozopindira kumisa mhirizhonga. Vatsigiri vechikwata cheDynamos ichi havana kufara nekurambwa kwechibodzwa chaAli Maliselo, asi anenge ainge anwisa neruoko. Chibodzwa cheFC Platinum chakanwiswa naInnocent Muchaneka. FC Platinum yave kusangana neNgezi Platinum Stars mufainari. Ngezi yakasvika pachinano ichi mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0. VPSL havasati vazivisa kuti fainari iyi ichatambirwa kupi uye rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nyaya yeCOVID-19 uye kuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kaya Moyo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 22 kuLwezi 2021 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The cadre always available for deployment. No matter the task or the duty, the late SK Moyo was instrumental in demystifying the false and negative narratives by detractors against our great motherland.
Obe isikhulumeli sezano PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ubekiwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre namuhla.
Bajabula kakhulu abantu bathembisa futhi ukuthi noma kanjani sonke sesifuna i-change. Azisela ndaba ukuthi kwenzakala sesifuna inguquko. Fokachamisa sicela manje kubana usiguqulele iZimbabwe.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho eMathebeleland South ngemva kokuqhuba uhlelo olufanayo enyakatho yeMandebeleni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi benze njalo ngokuphangisa ngoba amajekiseni ekhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe isikhulumeli sezano PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre eHarare namuhla. Ekhuluma kulumngcwabo umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze uMoyo njengomuntu owayekhuthalele ukusebenzela ilizwe lakhe njalo ezinikele ngokupheleleyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Emazini akhe kulumngcwabo umongameli Mnangagwa uchaze uMoyo njengomuntu owasebenzela ilizwe lakhe ngokuzimisela okukhulu.
Periodically undertook and sustained nationwide and international programs, dissemination of party and government policies and programs. A cadre always available for deployment, no matter the task or the duty. The late SK Moyo was instrumental in demystifying the false and negative narratives by detractors against our great motherland, Zimbabwe.
Wathatha ithuba lokusebenzela ilizwe lebandla. Wayezimisele ukuphiwa umsebenzi kungelani lomsebenzi ayewuphiwa. Wayezimisele ukulwisana lamanga ayekhulunywa mayelana lelizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye abasebenza loMoyo kubandla lezaphu abafana lomnumzana Isaac Mabuka bathe uMoyo waphambanisa ngokusala ekuzani PF abanye bephuma.
Ivuselelwa ngoba udabengwa labanye yena wama phezulu wathi khona nxa kula bantu bafuna ukuvuselela izaphu kabahambe bayengcwabeni kankoma bangahluphani lathi. Kubuhlungu lokunxa sikucabanga, kodwa hhayi, njengomuntu walweli lizwe njengabanye siyakwazi ukuthi enxaye wayesephanjaniswa yikudla okwasekusetafuleni yakhe.
Kodwa isikhulumeli sezaphu umnumzana Mthulisanana uthe njengebandla bakhala le muli yakomoyo.
Siyazwelana kakhulu le muli yakhe, unkosikazi wakhe labantwana
abalahlekelwe ngubaba. Thina njengozaphu ubaba umoyo saka sasebenza laye engu PA umsizi ka baba uJoshua Nkomo emtholele izikhwama.
Umoyo ubhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo ngeviki edlulileyo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane abelwisana lawo okwesikhathi eside. Umoyo waqala ezombusazwe ngomnyaka ka-1963 elilunga lezaphu. Wasuka elizweni siya eZambia ukuyalwela uZibuse. Uthe eseZambia wasethunywa esikolo ekolishini leMakerere, lapho athi ependuka khona waba ngumncedisi kamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owayegukela ibandla lelo ngaleso sikhathi. Imuli yakomoyo ibonge kakhulu uhulumende ngokuzama ukumelaphisa emazweni afana laseSouth Africa, India laseZimbabwe. Umoyo usebenze ezikhundleni ezijiyeneyo kuZANU PF lakuhulumende. KuZANU PF ubelezikhundla ezigoqela ukuba ngumgcini sihlalo. Khathesi ubhubhe eseyisikhulumeli sebandla. Uhulumende waphatha izikhundla ezehlukeneyo njalo kudalela abaphathi ntambo okugoqela ukuba ngumphathi ntambo okwethula kwembiko wezamandla kagetsi olwezemigodi lezinye ingatsha. Umoyo wake waba ngummeli weZimbabwe kwele South Africa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje emazwini akhe National Heroes Acre, umongameli Mnangagwa ukhuthaze njalo uzulu weZimbabwe ongakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi aphange enze njalo ukuze ilizwe libe lenani eliphezulu labantu abavikelekileyo kulumkhuhlane. Uthe uZulu kumele athathe leli thuba phambilini kwekhefu leKhisimusi ngoba ilizwe lilawo amajekiseni eneleyo. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,671,157. Asebehlatshwe esibili bona sebeyizigidi phose ezintathu 2,747,693 ngokubika kogatsha lwezempilakahle. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho eMathebeleland South namuhla ngemva kokuqhuba uhlelo olufanayo enyakatho yeMandebeleni ngeviki edluleyo. UChamisa uthi konke lapho aya khona abantu bakhala ngokuthi bafuna utshintsho kundlela ababuswa ngayo. Laye eloba enkundleni yeTwitter, uChamisa uthembisile ukuthi ngempela iyeza inguquko eZimbabwe. Namuhla wethekelele indawo ezichiyeneyo ebulilima lasemangwe njalo uzaqhubeka ehlangana labasekeli kanye lenkokheli yebandla lakhe eMathebeleland South kusasa. Uhlelo lukaJamisa lolu ngolokulungiselela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukwenziwa ngombimbitho kumnyaka ozayo kanye lokhetho lwamalunga ePhalamende, amakansila kanye lomongameli oluzayo ngo-2023.
umgcini sihlalo MDC Alliance yamathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ngempela umbiko uchamisa utholayo ebantwini ngokuthi sokumele angene embusweni aguqule izinto.
Bathe nxa membona bajabula abanye bakhala izinyembezi bathi sidinga umkhululo ongasikhulula lakanye kube kuhle kakhulu ekuvakatsheleni izindawo insiza South ekuseni yamuyamkela ngendlela enhle sawahlangana lama structures akhe ukuthi ebone ukuthi izindawo lezindawo ama structures akhona bajabula kakhulu abantu bathembisa futhi ukuthi noma kanjani sonke sesifuna i-change azisela ndaba ukuthi kwenzakala sesifuna inguquko fokachamisa sicela manje ukubana usiguqulele izimpako sonke sizaba ngamva kwakho ngoba from 1980 40 years kathesi siloke sihlupheka singelako esiwenzayo esilakho emini wavakatshela emzingwane imzingwane yona uyithole iphuphuma njengamanzi sahlangana labo futhi abakhokheli bomdabo wahamba wahlangana lama structures engubonileyo ngizwe nami ngimangala ukuthi isizwe esingaka isizwe esikhala sithi kona siyokulandela jaha isikhathi obani ingena sesifuna ukubana sitshintshe sesikhathele sesihluphekile.
Uchamisa uyathembisa uthi la kanjani iluyeza utshintsho kuyini elikubonayo ebantwini okulipha lowo mhlandla.
Baba iqinise ngakutshela khona ukuthi izano ithi noma ihleli ithethe bathebele South indawo indawo yabo ngokubana ngo-2018 MDC Alliance azange ithole isihlalo yathola isihlalo sabasinye so bazitshela ukuthi indawo yabo. Engingakutsho mina njengo-chairman ngumgcini sihlalo MDC Alliance ngaleso sikhathi futhi ngangumgcini sihlalo esakunanzelelayo ukuthi abantu bakithi bayahlupheka abantu bakithi bayathuselwa izano yasebenzisa lesi vote buying ikwazi ukuthi abantu bayahlupheka bathembisa abantu imigodi bathembisa abantu ukuthi bazabaholisa izimali ngenyanga yathembisa abantu ukuthi bazolungisa imigwaqo bathembisa abantu ukuthi bazaba behola noma bengasebenzi abantu bakithi ngendlala eyiyo babe ngabe campaigner belethe amagonyeti omumbu besiza ubopnabheki umhadi abantu babona ingcono bavotele ukudla than ukuvotela inkululeko ezakhulula abantu abo. So siloke sikhuluma labo abantu bemasouth ukuthi kona babe ngabantu abacabangela imuli yabo sibona ngani kuzaba lo tshintsho olukhulu kakhulu inguquko izaba khona ngokubana siyaguquzela ukuthi kabayiregister siyaguquzela ukuthi omunye nomunye ngaye lomntwana mele iregister siyaguquzela kubosebhuku ukuthi azisebenze ndawonye singabheki ukuthi iphathi lelo ngayiphi iphathi.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcini sihlalo we-MDC Alliance yamathebeleland South. Ku-Live Talk namuhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lokunye okwenzakalayo elizweni. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Unobhala obona ngezomvikela kuhulumende welemelika u-US Defense Secretary Lloyd Austin uhlangane lamasotsha elizwe lakhe namuhla asenkambeni e-Al Dafra Air Base eselizweni le-United Arab Emirates duzane lesigodlo salelo lizwe ese-Abu Dhabi. Inkamba yebutho lemelika e-Al Dafra yiyo enkulu ukwedlula zonke emhlubulweni wase-Middle East. Ugaja olubona ngezokuthwala kwabantu lempahla kwelemelika lubika ukubana lukhangelele izihambi ezingaba yizigidi ezingama-20 million ezizasebenzisa indizamtshina ngekhefu le-Thanksgiving elikhona kuyona le iviki lize liyephela ngesonto. Abe-TSA babika kubana inani lezihambileli lizafanana xhathu lalelo elaliba khona kungakaqhamuki ubhubhane olwe-coronavirus. Amapolisa asesigabeni sePennsylvania khonapha eMelika abika ukubana kulo mama obezithwele odutshulwe wafa ngenyakatho ngokuya ngempumalanga yesigodlo salelo lusabelo iPhiladelphia ephumisa izipho akade ezinikwe emcimbini wokwamukela ingane owe-baby shower. Le ngane yakhe akade izithwele iyona layo ihle yabhubha. Uhulumende wakwele Ethiopia ukhuthaza abesifazana balelo lizwe ukubana bancedise ngokupha uncedo lwemali, ukudla, igazi kanye lokunye abekwenelisayo ukuphathisa empini yokulwisana labahlamuki besiTigray eqhamuke iminyakenye esigabeni esingenyakatho yalelo lizwe.
Ukusilela kolwazi ngesifo sehemophilia esibangela ukopha kuchiya abanengi bebhekane lenkinga zokuphazamiseka empilweni zabo, abanye becine sebesithi mhlawumbe yikuloywa. Kwesinye isikhathi lokhu kugcina kudala ingxabano emulini, kubika uMark Peter Ntambe.
I-hemophilia yisifo esibangela ukopha emzimbeni womuntu esivame ukuhlasela abesilisa ikakhulu lanxa nje kulehlekane labesifazana abangahlaselwa yiso. Umnumzana Fine Machona ongunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association uthi udubo olukhulu yikusilela kolwazi okuthi abantu bengazwisisi ngalesi simo.
Not most of the people they know about hemophilia. So number one, that's the biggest thing.
Bathwana abantu abakwaziyo ngehemophilia okusuka kube nzima ukuthi bathole ulwazi loncedo, kunye lokuthi sazi ukuthi abantu bangaki abalalesi simo.
Uthi abantu abahlaselwa yihemophilia badinga uncedo lwemithi yokusekela igazi ukuba lenelise ukunxuma livale isilonda kumbe lapho umuntu oyabe ewopha khona, ebizwa ngokuthi ngama-clotting factors. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu osebenza labalesi simo esigabeni seMandebeleni uthi limithi iqakatheke kakhulu noma bengayitholi ngemfanelo zikhathi zonke.
Uhlupho labantu abalemo esihlangana labo njengabantu abalehemophilia lukhulu kakhulu hemophilia, ngoba kule mihlobo emibili, ihemophilia A eyiyo ehlatshelwa ufactor 8, then sokusiba lo factor 9 ohlatshwa kwihemophilia B.
Unkosazana Lucy Marowa wenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe uthi basebenzelana lenhlanganiso ezigoqela ezikhangela ngalesi simo emhlabeni jikelele lezaselizweni ukuphathisa uzulu kulolu daba.
National Blood Service Zimbabwe, we take the National Hemophilia Program is part of our duties to the nation to help those who need
National Blood Service Zimbabwe sikuthatha njengomlando wethu njengesizwe ukuba siphathise abalehemophilia abadinga imithi ethile ephathisa kulesi simo.
Uthi lokhu kugoqela ukudinga imithi edingakalayo, ukuyigcina ikuma-temperature alungileyo kundawo zabo, ukuyibhadalela umthelo wejuti noma lapha nalaphaya uhulumende evumeza ukuba limithi ingene kungela nhlawulo, ukuyithwala limithi isiya kundawo zonke zelizwe ukuba abantu ababuya lencwadi ezama-prescription bayithole kalula. Ethi sikhuluma kanje ikhona eminye esanda kungena elizweni. UNdlovu uthi lesi simo senza kube nzima ukuba umuntu esebenze, ngakho babona kulicebo elihle ukuba umuntu azisebenze.
Ngikhangelele ukuthi uma usebenzela umuntu kulohlupho, ngoba uzakwanisa ukuthi love 2 weeks emsebenzini, angeke akuvumile lokho umuntu oyabe uqhatshile. So nxa kade kungaba khona umuntu athi ngaphathisa abantu abalehemophilia kube lama project nje esiwakwanisa ukuthi siwarane siziyenzele, ukuzele ukuthi nxa usesibhedlela kumbe ungaphi kumbe kawuzwa kuhle, kube lomunye ozabe ukhangelele project yakho iyabe ihamba. Akufanani lokuthi kube lomunye umuntu ozabe umsebenzile.
AbeZimbabwe Hemophilia Association bathi amalunga abo avame ukulahlekelwa imisebenzi ngenxa yalesi simo, njalo abenelise ukuqhuba imisebenzi enzima, bengenelisi njalo ngenxa yalesi simo ukuhamba kalula ngemichova, amabhasi, lezimota ezithwala uzulu. Abanye abanye babo babikwa sebegula imikhuhlane engqondo ngoba bekhathazekile emoyeni bengazwisisi umkhuhlane abalawo. Ukuhlolwa igazi ikakhulu nxa kulabanye abemule abalohlupho lokopha ngenye yendlela engenza ukuba umuntu azokuba ulaso lesi simo na kumbe hatshi. Kodwa abantu abaningi bagcina besibona ngokopha sebekhulile. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantwana abaziwayo ukuba balaso lesi sifo kumele bevikelwe bengabi eseduzane lezinto ezingaba yingozi ezingabasika okufana nalabo ngqamu amareza izigelo lokunye. Zithi njalo kumele bagqokiswe ingwani ezibavikela leyo lamaphethi avikela amadolo lezandla ikakhulu labo abayabe sebegaxa. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumak Peter Ntambe.
Ibandla lezombusazwe elisanda kusungulwa ele African National Congress Zimbabwe lithi lifuna ukukhanga abatsha belivotele ukuze kuguqulwe inhlala kahle kaZulu lezenotho abantu baphile kuhle. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Zuke Gumbo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi okwenze baphuma lebizo leli ikuthi bathakazelela okwenziwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo, yena owake wakhokhela ibandla leRhodesia African National Congress kusabusa abamhlophe.
Okusenze savula lenhlanganiso ingoba sesikhathele isimo sesisibi for iminyaka eminingi. So siye sacabanga nozakwethu ukuthi asivule nethi inhlanganiso nathi sizame ukushintsha izinto eZimbabwe.
Wini obone ngazani lizakwenza njengebandla liphikisayo? Njengoba siyabona ukuthi amabandla aphikisayo eZimbabwe kungani kawenzi kahle, lina kwini lizakwenza kungani kwehlukene lamanye?
Thina sibhekele ukuthi sidevelop ilizwe lethu, sifokuse kakhulu kwi-youth. Ngobe youth yona nini and ipolitiki it's a numbers game. So i-youth isibhekane nayo kakhulu and yibona futhi ab-youth esikhathele kakhulu ngoba impilo zabo zimile, abanye bayafunda, mabe befunda umuntu akwazi ukuqhubela phambili athole umsebenzi, abaningi sebefundela ukuthi bephumele izweni. Thina njengehlanganiso age we want ukuthi sisebenzisane nomphakathi from the communities going up, sidevelop ama communities it la sihlala khona, create amathuba omsebenzi khona lapha within our communities.
Nxa sisikhangela sijula sibili siyaphambili, ubona ngazani ibandla lenu liza kungena yini kukhetho lolo lubuyayo lwama-by elections, njalo lungene futhi lokhetho lwa-2023?
Kuma-by elections iZNC angiboni ukuthi izowangenela, kodwa 2023 definitely, ngoba thina sisayinhlangano entsha sisazilungisa nathi sisaziqoqa. So 2023 definitely sobe sikhona.
Akusitshele ukuthi lizimisele yini ukuthi lisebenze lamanye amabandla kumbe lifuna ukuzimela lodwa?
Thina njenge-ZANC into eqakathekileyo kithi impilo zabantu waseZimbabwe. So if that means ukuthi sizosebenzisana namanye ama-party kuze impilo zabantu beZimbabwe ithuthuke, yebo sizosebenzisana nawo, sizimisele futhi.
Yeah, akutshele abantu ukuthi kuyini okungenza ukuthi balivotele lina. Lipheteni sibili esingathi nanku ongenza umuntu asume aye ku ballot box alivotele.
Thina si organization engabadluliliyo, si invite wonke umuntu waseZimbabwe ukuthi asebenzane nathi asivotele. Sifuna ukuthi sakhe iZimbabwe kabusha sonke, njalo sibhekele ukuthi sisebenzane ne-youth kakhulu. I-youth kuyibona abantu abaningi, kwi-youth uyibona abantu impilo zabo, abanye ayazikaqali nokuqala, umuntu uqedile esikolweni kodwa impilo yakhe ayikaqali ngoba usahleli. So sibhekele ukuthi sisebenzisane nabo kakhulu. Abantu abadala sisho ukuthi siyabalahla, sisho ukuthi bengasivoteli, cha. Kodwa-ke I'm sure wonke umuntu omdala uyafuna ukuthi umntanakhe impilo yakhe ibe ngcono. We have a program yethu esibiza nge-Simple Smart Profitable Solutions where we'll be going nge-constituency nge-constituency kubheka ukuthi kuleyo constituency inkinga abantu ababhekane nazo yiziphi. Kulezo nkinga lezo will be having simple, smart, profitable solutions for them. Okunye njalo, we've realized ukuthi umhlaba uyashintsha, especially manje ngesikhathi se-COVID-19. a lot of things says hamba says it's about digital man. So now we're embracing that digital era. We're also going to be having a program sifundisa intsha kakhulu ngama digital skills. Because umhlaba manje usushintshile, imisebenzi ayitholakali, but kule misebenzi esitholakala online. Abantwana abaningi manje bonke bahlala besemafonini, kodwa abaningi abazi ukuthi bengayenza njani imali emafonini wabo besebenzisa internet. So zonke lezi zinto lezi sifuna ukuthi pass on that knowledge to our young people so that they also get into this digital era esesikuwe phakathi. Singasalele emuva njengesizwe saseZimbabwe. Umhlaba mawushintsha nathi asishintsheni nawo.
Umnumzana Zuke Kumbo ngonobhala jikelele webandla elisanda kusungulwa ele African National Congress Zimbabwe. Ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo amaqembu ezimbamgodi athi LFC Platinum kanye leLenkezi Platinum Stars yiwo azadibana kufinali yenguqu yalonyaka enkezo yeChibuku Super Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Kuna ivunqoba kweqembu lakhe elitshayele Dynamos nge-1 kanyangesonto umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mabheza uthe uqakathekile ukuba belungiselele ngemfanelo ukuze bephakamise inkezo yeChibuku.
Ngiyajabula ngendlela abafana abasebenze ngayo umsebenzi onzima siwenzile, njalo sekusele ukuba sihambe siyedlala sikholise ukuba kufinal. Kumele silungiselele kuhle, njalo ngilethemba lokuba kusazoba mnandi.
Ngokwesithathu ukuba iqembu FC Platinum lifinyelele ukuyadlala kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup, njalo liyiphakamise ngomnyaka ka-2014 lapho elinqobe khona ele Harare City nge-3-1 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Lifinyelele la kufinal ngomnyaka ka-2016 lapho elinqotshwe khona nge-3-1 liqembu lenkezo Platinum Stars, lona elinqobe le-Cranbourne Bullets nge-1 kanyangomgqibelo, okutsho ukuba lalo nyaka lawa maqembu azadibana njalo kufinal. Umdlali weqembu le-FC Platinum uRainson Bavari uthi kabatshaywa luvalo ngoba beza manele qembu lake labanqoba kumncintiswano ofani nayo eminyakeni edluleyo.
Thabe kakhulu mina, I'm very happy ngokufika kufinali. Asisabili ukuthi hayi thina sizimisele lathi sizabona ukuthi senze njani ndawo. So alibhora vele siyadlala lathi sikukhonisa.
Abaqoqi bomncintiswano weChibuku Super Cup khona beza kutsho ukuba ifinali yalo nyaka izadlalwa ngaluphi usuku kanye lokuthi izadlalelwa kuyiphi inkundla. Imidlalo yesigaba sequarter final idlalelwe enkundleni yeBaobab, ukuthi yesemi final yona idlalelwe enkundleni National Sport, yona ikhombise ukuba kayilungelanga ukudlalela nxa izulu lisina njengoba umdlalo wangomgqibelo ufike emaphethelweni abadlali sebebhukutsha emanzini. Sikhangele umdlalo kakhilikithi, iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi liqale kubi umkhankaso walo ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba njengoba linqotshwe ngamaranza ayithuba mnembili ngeleThailand emdlalweni walo wakuqala kwisibaya sikagroup B ngesonto. Komunye umdlalo wesibaya sikagroup B, iqembu leBangladesh linqobele Pakistan ngama-wickets amathathu. Imidlalo iqhubekela phambili ngolwesibili, njalo kwisibaya sikagroup B iqembu leBangladesh lizadlala lele-United States of America, kuthi elePakistan lizadibana leleThailand. Imidlalo yesibaya sikagroup A izadlalwa ngokulandelayo, iqembu leNetherlands lizadlala leleSri Lanka, kuthi eleWest Indies lizanqikelana leIreland. EleZimbabwe lona lizabe liphumula ngolwesibili, ikanti iqembu lesihlanu kwisibaya sikagroup A bekumele kube liqembu elasePapua New Guinea, lona elingasabuyanga ngoba abadlali balo abaningi betholakale belomkhuhlane we-COVID-19 lingakaphakami ukuza kweleZimbabwe, okuyilapho okuqutshelwa khona limidlalo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sikhangele ebezihamba phambili. Obe isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe eNational Heroes Acre namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.